Masotsi akasungwa aya anonzi aityisa zvizvarwa zvezimbabwe izvo zvaitorerwa nechisimba mari mafoni zvekudya pamwe nokubatwa chibharo munzvimbo dzazvinopinda nadzo dzisiri pamutemo mubotswana mukuru wemapurisa eplumtree police station amai sylvia mangena vabvuma kuti matsotsi aya akasungwa nemusvechi namangwanani varume ava vanonzi vachamiswa pamberi pedare replumtree magistrate court nemusvemuvhuro apo vachatarisana nemhosva dzinosanganisira kubata chibharo nekuba muzvare Agnes Rusero avo vanobva kwamutare vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwechikwata ichi kuchaita kuti vana vezimbabwe vasina magwaro vasununguke mukufamba
vanhu vanowanzoshungurudzwa vari kushungurudzwa nekutorerwa zvinhu katanga madzimai varonyashungurudzwa nekubatwa chibharo nokutorerwa pamwe tumari twavanenge vainatwo vamwe twavanenge vashanda ndo mashungurudzirwa vari kuitwa vamwe vari kubva vasiya vaurayiwa futi
muzvare Rusero vaenderera mberi vachiti sviro yavo kuona vasungwa vachitongwa vobva vapiwa mutongo weupenyu hwavo hwose mujeri nekuti kushungurudza kwavanoita vanhu kunonzwisa tsitsi
vamwe vanobata munhu vari kana 5 unenge watoraya munhu bhozi mune achararama sei emotionally physically even socially zvinenge zvatomuafecta zvine zvatojenedza kana life yake saka ichiri kuti vanhu ivavo they should be vanofanirwa kupiwa justice life in jail kana kutosentenswa to death
nokuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika uye kushaya magwaro ekufambisa zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zviri kupinda mubotswana nemusouth africa zvisiri pamutemo izvo zvinozoita kuti zvisangana nematsotsi akaita sevarume vakasungwa mubotswana nemusi wechina ndakamirira studio 7 mufrancis town botswana ndini chingirai madondo